Andoni unga zvine zvazvinombochinja inini. Zvakanonokwa. Vari kutumira fire brigade imba yaparara nemoto kudhara. AU yaifanira kunge yakatanga kubatsira Zimbabwe kubva pakatanga kutaurwa nyaya yeBVR kusvikira patasvika iko zvinezvi. Saka mukateerera especially statement yakataurwa na chairperson weZEC Priscilla Chigumba achitaura kuti hakuna chinhu chichamisa maelections iko zvinezvi. Maybe pakaitika earthquake ndiyengamisa maelections. Zvinopanidza kuti ZEC is done and dusted with this election. Hapachina chitsva chavachaita iko zvinezvi chingaite kuti sarudzo dzedu dzinzi dziri free and fair. Saka kuuya kwavo vanhu ava handifunge kuti pane zvavachachinja zvichaita kuti vana vemuZimbabwe vatiwo tarudzo yatinoda kupinda mairi iyi ichange ichiitwa mune zvakajeka uye ichitipa the will of the people.
Asi panopera sarudzo idzi kunyange vamwe vachiti dzinogona kubirirwa vamwe vachiti dzinoitwa zvakachena, munoona here nyika dzekunze dzichitanga kudyidzana neZimbabwe?
Dzakatotanga kudyidzana neZimbabwe kare. Ndingati inini kubva pakapindira mauto vamunangagwa vachizosvika pakuendeswa pachigaro chekutonga, pasi rese rakatsigira zvakaitwa nemauto emuZimbabwe. Nyika dzekunze dzingave dziri dzemuAfrica kana kuti dzekumawirira, chadziri kunyanya kukoshesa iko zvino muZimbabwe inyaya yestability, kugadzikana kwezvinhu munyika, kwete nyaya yekodzero dzevanhu kana kuti sarudzo dzaitwa mune zvakajeka. Haisiriyo priority yavo iko zvinezvi. Saka chavari kunyanya uda ndechekuti vamunangagwa vakwanise kubiridzira, asi vabiridzire zvine hungwaru zvekuti hazviite kuti pave neoutcry yekuti maelections aya akazobiridzirwa nenzira yakadai yakadai. Saka hazvitoshamisi kuti maexperts eAfrican Union iwo wavo vakatotuma kunyatsa kunokocha ZEC kuti munobiridzira muchidai 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 kuti zvisazotinetsa.
Nemamiriro akaita zvino aya muri chipangamazano chevanopikisa, mungavaudza kuti kudi?
Takatanga kutovapangamazano kare kuti first and foremost vakatambisa nguva yavanga vari kuboycotta maelections vasina zvavanga vari kuita on the ground. Mushure me-2013 election, MDC yaifanira kuramba ichiunza vanhu vayo mumastreets, not only muHarare, maguta ese, vachiratidzira kuti tiri kuda mareforms. Sechipiri, BVR process yakaitwa iyi, opposition yakarara nezamu mumuromo, haina kusvinura kuti itarise kuti vanhu vari kumboita BVR iyi vambori vanani.